manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 12, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vanobva kuno kuSouth Africa zviri kuoneka kunge ndivo vakawanda o vanobva kunze kwenyika ndivo vakawanda vane chirwere ichi nenyaya yekuti ndivo vanhu vanotestiwa chaizvo kuti vacheke kuti vane chirwere.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Dare repamusoro rinosendeka mutongo waro pachikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe chibviswe pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 332 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevaviri vaine chirwere ichi nezuro. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi gumi vari muHarare kuchiti mumwe chete ari mudunhu reMidlands uye mumwe chete zvakare ari kudunhu reMasvingo. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi mashanu nemumwe vashaya vachiri vana izvo zvinosiya uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vari pamazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 277. Vazhinji vevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi ndevaya vakadzoka kumusha kubva kuSouth Africa vari munzvimbo dziri kuchengeterwa vakabva kunze kwenyika kana kuti maquarantine center izvo zvava kuita kuti vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vakawanda vakurudzire hurumende kuti ione kuti vanhu ava vachengetedzwa here sezvo vamwe vari kunzi vanogona kunge vari kuzobata chirwere cheCOVID-19 ichi kanawo zvimwe zvirwere vave munzvimbo idzi. Pasi rose uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hunonzi neJohns Hopkins Hospital yekuAmerica wadarika mamiriyoni manomwe ane mazana mashanu ezviuru kana kuti 7.5 million vabatwa nechirwere ichi uye vafa vave kudarika zviuru mazana mana nemakumi maviri nezviviri kana kuti 422,000. America ndiyo ichiri pamusoro pauwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi avo vave kudarika mamiriyoni maviri vafa vachida kusvika kuzviuru zana negumi nezvina kana kuti 114,000. Sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Swanda, vanoti vanhu vari kubva kuSouth Africa vanoita sekunge ndo chete vari kubatwa neCOVID-19 nezvikonzero zvokuti vari kukwanisa kuvhenekwa chirwere ichi munzvimbo dzavari kuchengeterwa kana kuti maquarantine center. Dr. Swanda vanokurudzira hurumende kuti iwedzere uwandu hwevanhu vari kuongororwa pazuva kuitira kuti zvinge zvichibatsirawo mukuona kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere ichi kwete vari maquarantine center chete. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Vanhu vanobva kuno kuSouth Africa zviri kuoneka kunge ndivo vakawanda o vanobva kunze kwenyika ndivo vakawanda vane chirwere ichi nenyaya yekuti ndivo vanhu vanotestiwa chaizvo kuti vacheke kuti vane chirwere. Kutestwa zvatakambotaura kare kuti kutestwa kuri kuitwa vanhu vari kutestwa havasi kungotestwa vanhu randomly vanhu vese zvakare. Ndinotofunga kuti tine vanhu vakawanda chaizvo muZimbabwe. Zvatakambotaura kare kuti kutestwa kuri kuitwa vanhu vari kutestwa havasi kungotestwa vanhu randomly vanhu vese zvakare. Ndinotofunga kuti tine vanhu vakawanda chaizvo muZimbabwe vane chirwere cheCOVID asi ndamudzo ndoda vasati vatestwa ndosaka tisingazivi. Saka zvekutoonekwa kunge vanhu vari kuuya nechirwere vanhu vari kubva kunze asi tinofunga kuti nevakawanda because vanonongoenda chete kana vakurwara uye tinofunga kuti vamwe vanotoshayika chaiko vasina kuenda kupi kunotestwa because vanenge vachifunga kuti aiwa vari kuvanorwara nezvimwe zvirwere nekuti vamwe vanenge vagara vachirwara nemaunderlying conditions o zvirwere zvavo asi vozourayiwa neiyo COVID.
Tiri kunzwa kuti vanhu vagere mumaquarantine center umu vari kunyunyuta zuva nezuva kuti hamuna kugadzikana zvakanaka. Imiwo sesangano munoti
kugara kwevanhu mumaquarantine centers takatoinzwa kutanga vakare chaizvo kuti one hakuna chikafu vanhu vari kushaya zvekudya uyezve maconditions acho haasi kunyatsofambirana nemaconditions anga achikumbirwa elockdown anga achitaurwa nekuti chikafu chaicho chacho chinotoshayikwa saka tinoona kuti nzvimbo dzakawanda dziri kuquarantina vanhu inzvimbo dzekuti hadzina kunyatsogadzirirwa kuti vanhu vasadirirana ihwo utachiwana uhwu hwecovid nekudaro tinofunga kuti ichokwadi kuti pane vanhu vanotowana chirwere ichi kubva munzvimbo idzodzi dzavanogara nekuti nevanhu vanoshanda mumaquarantine center vatizivi kuti ivo sezvo vachisangana nevanhu vakangowandawanda kudai vanogara vachitestwa sei.
Ko, uwandu hwevanhu vari kuongororwa pazuva muri kugutsikanawo here navo?
Ndizvo zvandambotaura pakutanga kuti izvozvo zvatitotaura kuti pa 1000 iri kutaurwa iyoyo ungatoshamisika kuona kuti more than 50% vanhu vari kutaura vevanhu vari kubva kunze kwenyika inyaya yekuti vanhu vese vanopinda munyika vari kundonzi ngativatestei asi kana tikatarisa vanhu vari munyika chavo vari kutestwa toona kuti manumbers avo ari mashoma zvikuru uye nhamba dzevanhu vari kunzi vane utachiwana hwecoronavirus iyi muafrica tinoona kuti indikisa hakusi kuti chirwere hachipo kana kuti utachiwana hupo asi inyaya yekuti hurumende dzakawanda hadzisi kugona kutesta vanhu uye tiri kunzwa kuti hurumende dzakawanda dziri kuwana mari nerubatsiro rwokuti dziite matest aya asi hadzisi kutodaro dziri kushandisa mari iyi kuti dzigadzirise zvimwe zvinhu kana kuti vaite zvinhu zvine corruption mukati saka tiri kutonyunyuta hatisi kugutsikana nenyaya iri kutoitika yekuti vanhu vari kutestwa zvakakwana here.
Vanga vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr Vusumuzi Swanda vari parunare kuSouth Africa neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntel Start 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Vanochengetedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi varambidza Studio 7 kutora nhau apo mutungamiri wenyika vaMunangagwa vanga vachiparura urongwa hwemabhazi eZupco anoenda kumaruwa. Urongwa uhu hwaitirwa pachinoi University of Technology. Studio 7 yanga iine vamwe vatori venhau vanosvika gumi nevana varambidzwa kupinda kuti vatore nhau. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanonzi vaudza vatori venhau ava kuti pane zviri kugadziriswa kuitira kuti vabvumidzwe kupinda kunotora nhau. Asi hapana chaitika zvekuti vatori venhau vanosvika gumi nevaviri ava vapedzisira vadzokera kudzimba dzavo. Asi vatori venhau vemakambani ari pasi pehurumende vabvumidzwa kupinda. Studio 7 yaedza kubata vamangwana panharembozha yavo kuti tinzwe divi ravo asi nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi sachigaro veZimbabwe National Editors Forum vanjabulo Ncube vashora zvikuru zvaitika izvi zvekurambidza vatori venhau kuita basa ravo. Dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvare Tokuzani Kupe chibviswe pamuzinda webatwa iri paMorgan Tsvangirai House panguva yemapurisa nemasoja aramba kuti aive nechekuita pakatorwa muzinda uyu nechikwata chamuzvare Kupe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chikudare rimwe remagweta MDC Alliance vaAlec Mchade hama vati vana chibvumirano nevaridzi vemuzinda uyu kuti vange vachiushandisa uye vasvitsa affidavit rava Ian Makone avo vati mugwaro iri mudhuri uyu uri maoko MDC Alliance vamuchade hama vati nekudaro chikwata chamuzvare kupe chinofanira kuti chibve pamudhuri uyu izvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda navamuchade hama panyaya iyi vachauswaramba
apana asingazive kuti anofanha kunga ari paharvest house ndiani MDC Alliance inotungamirwa navachamisa inozikanwa ndo yanga iri paharvest house ndo yakabata harvest house zvozikanwa zvakare nenyika yose vakazoona wani pamaonline pasocial media vakaona wani mapurisa nemasoja nemayouth vari paharvest house musi wa 4 June isi hatizive zvedu kuti mapurisa kana kuti masoja vaiite ipapo asi chatoziva ndechekuti vegurupu rana Tokozani Kupe nana Monzora vakabreka vakapinda muharvest house usiku vakarova vakanga varipo vakavakanda panze vakaita take over zviri kungoonekwa nemunhu wese zvakaitika musi iwoyo zvozikanwa haizi nyaya yatingataura muchivandi chatisingangozive chete ndechekuti masoja nemapurisa vaiite ipapo
Asi gweta ramuzvare kupe valove more madhuku vati MDC Alliance harisi bato riri pamutemo vachiti muzinda uyu unofanira kuramba uri mumaoko amuzvare kupe sezvo varivo vane masimba sezvo chibvumirano chiripo chiri chibvumirano pakati peMDC yakasiyiwa namushakabvuva Morgan Tsvangirai inove iri kutungamirirwa namuzvare kupe zvichitevera mutongo wedare resupreme court uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo kuti vatongamire bato iri Vamadhuku vatiwo MDC Alliance yauya kudare nemaoko akasviba mushure mekunge magweta eMDC Alliance asvitsa kudare magwaro anga achitsoropodza mutongo weSupreme Court magwaro aya anga achiti dare reSupreme Court riri kudyidzana neZANU PF zvakaita kuti vachamisa vanza vana kusarudzwa zviri pachena vamadhuku vati mashoko aya hana kufanira saka MDC Alliance inofanira kugeza maoko ayo achene isati yauya kudare
Tanga richiti vauya kudara nemaoko akasviba nekuti vatinga vanyora pane dokumendi rapinda mapepa emucourt avari kutukirira Supreme Court vachiti Supreme Court yakaisa COVID-19 judgment and then also Supreme Court iri kushandiswawo nesangano reZANU PF kuita zvinhu zviri kukanganisira MDC Alliance saka tanga richiti aiwa izvozvozvo kana vautanga kutuka Supreme Court kuvanodei ku High Court Ndonya yatanga takutaura saka kuti kuna judge iyo kana wakuita kuti uri kumbovateerera for nas wakunge uri kubatsirana navo kuti vatuke chi Supreme Court saka judge anofanira kumbovati imbodzokai mozouya mageza maoko enyuwo
Magweta anga akamirira masoja nemapurisa arambawo mashoko ekuti vechidiki vakatora muzinda uyu kuuyisa mumaoko amuzvare kupe vakaita izvi vachishanda nemasoja nemapurisa magweta aya ati masoja nemapurisa haana zvaakaita musi uyu achiti masoja nemapurisa aingovewo mudhorobha achichengetedza runyararo maererano nezvakadzikwa nemutungamiriri wenyika pakuvharwa kwakaitwa nyika nekuda kwechirwere checovid-19 magweta aya atiwo mapurisa nemasoja Haana nechekuita nekunetsana kuri mubato reMDC mutongi wedare vaDavid Mangota vati vachatora mutongo muzuva ravasina kutara zvichakadai vaMangota vati vachaenderera mberi mangwana nekunzwa chikumbiro chevashandi veMDC Alliance avo vakaenda kudare vachiti vanoda kuti vanhu vakatora muzinda weMDC uyu vabve pamuzinda uyu kuitira kuti vakwanise kuita mabasa avo izvinotevera kuziviswa kwaitwa dare negweta revashandi ava vaChris Mike kuti vanga vasati vawana nguva yekuverenga magwaro ekupikisa chikumbiro ichi abva kumagweta amuzvare kupe kunetsana muMDC kwakatanga mushure mekunge dare reSupreme Court ratura mutongo wekuti muzvare kupe vafanotungamira bato reMDCT yavatsvangirai pakamirirwa kuitwa Congress yechimbi chimbi kutsvaga achatsiva mushakabvu izvi zvakaita kuti vamwe vakaita sava Elias Mudzuri vaMorgan Komichi navaDouglas Monzora vabvume kutevedzera mutongo uyu vamwe vachiramba vachiti MDC Alliance ratove bato rakazvimirira uye bato iri rakatoita Congress yaro kwa kasarudzwa vachamisa kuti vatongamire bato iri. Muzinda we MDC wagara uchinetsa nguva dzose panopatsanuka bato iri. Muna 2014 pakamboita mutauro apo vatendai biti na va Elton Mangoma vakabuda mubato mushure mekunetsana nevaive mutungamiriri webato vaMorgan Tsvangirai. Vabiti na vamangoma vanonzi vakaenda nemidziyo yebato yakaita semotokari pamwe nezvivakwa zvebato zvemumatunhu zvainge zvakanyoreswa muzita rekambani yeLiphonic Enterprises iyo yaive navabiti vamangoma na vaFortune Gwaze sevakuru vayo. Vatsvangirai vakasara vaine Harvest House iyo yaive muzita rekambani yeHarvest House Private Limited, vakuru vayo vari vaIan Makone, vaJameson Timber na Reverend Tim Neil. Panguva iyoyo ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Thomas Chiripasi.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Mumwe murume anoita nyambo dzake dzaanobudisa paYouTube ari kufarirwa zvikuru nevanhu vakawanda. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Ndiri kwamuri ndikabona matisa papa, mukaisa China papa, mukaisa Russia, mukati tiri vamwe, mukati tama pinyu. Haibodo, imi nesu ndisu tiri papa. Vanhu vakanetsa vakomana vanouya, ndakaona imi muchitoro vakomana vachipinda. Manditi, kati hai, godo, hapana kugona kundideka. Ai regai ndikukurukotedze ipapo. Uye ndakakuonai zuro makabata Bhaibheri ndikati munoziva Jehovha, muri mutungamiri anoziva, mutungamiri anoziva kuti pano pasi.
Uko kutaura kwa Victor Tinashe Mpofu anozivikanwa neremadunhurirwa rekuti Doc Vikela, achitevedzera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mune imwe yemavhidhiyo ake anonzi Mukuru ayo ari kubudisa paYouTube. Doc Vikela akaita vhidhiyo iyi munguva pfupi yapfuura mushure mekunge America yabudisa mashoko ekuti inoverenga Zimbabwe pane dzimwe nyika dzainoona sedzinopikisana nayo. Vhidhiyo iyi nemamwe anechitsama anoitwa naDoc Vikela achitevedzera vamunangagwa ari kufarirwa nevanhu zvikuru. Mune imwe zvevhidhiyo, Doc Vikela anotevedzera vamunangagwa achitaura pamusoro pezvaZulian Karendo, kakomana kakaita mukurumbira munyika mushure mekunge kabuda pavhidhiyo yakatenderera paWhatsApp kachiti kanoita nekudya mbambaira.
Hanzi pabva zinopamira renda. Handiti temu yetu wedu yakatisiya tikapera pasikosana. Katai, chinozine richafa kwanani tambona. Handiti, ndishatura nguva hasho, ndishatura nguva kuda 40 years or so kuti agopinda. Karo ichocho, anditi kuna mama kawari pambiri, kufawa mungkana. Anditi, asitaka mbona zuli, iyuthi la kasimba, iyuthi rinozi wachara kamirira, iyuthi rinozi wakumenda, iyuthi rene peposu.
Akatanga kuita zvenyambo aine makore makumi maviri nemaviri, asi anoti zvekusetsa vanhu chinhu chakagara chiri maari.
Hakuna chikuru chandingati ndakaenda, asi kuti ndakatongotanga ndokutanga kuonawo vamwe vakazviita vakafamba kare matsimba avo pavakafamba zvoro kuti panofambika.
Doc Vikela anoti vamunangagwa munhu anogara achida kuita zvenyambo pakawanda pavanotaura, uye semutungamiri wenyika vanoteererwa nevanhu vakawanda, saka iye akaona zvichikodzera kuvatevedzera.
Pese pavano pa speech yavo vanenge vakatotegera kusekesa vanhu. Mungu anoti Rush K mukuru, asi vanomboposha voti pampasingadi kusekesa vobva vasekesa. Saka zvakadaro izvozvo zvekuti zvakangotora imi kukana tikangozama kuti ndozvavatori tongozviita kana kuto create a character yakangodaro. Handiti inoita izvozvo, but iri character yayo tongoiposta rekuti vakuru vanotodi vanhu votoseka.
Doc Vikela anoti akatanga kuita nyambo dzekutevedzera vamunangagwa kubva pakutanga kwegore rino. Anobvuma kuti vanhu vakawanda vane kutya panyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika, kusanganisira kutaura kana kuita nyambo pamusoro padzo. Asi iye haana chaanoona chakaipa pakuita izvi.
Handioni ndichituka, handioni ndichinyomba, asi kuti kutevedzera nemo nemo kuti vanhu vari kumba pada vangada kuti vahwedere pamadhuze nomunhu akaita somutungamiri wenyika savakwanisi nokuti hofisi yavagere huru. Saka isusu savanhu vanogona kutevedzera nemunemu pakuita madrama kwedu, ndakaona kuti kundika vatevedzera kuti vanhu vaseke.
Zvinorevei kuti Dr. Vikela anokwanisa kutevedzera vamunangagwa asina njodzi yaanosangana nayo? Dr. Vikela anoti uyu mubvunzo unonetsa kupindura.
Zvinhu zvinosiyana. Inisa munhu anosekesa vanhu andikureva nhema kuti nditi vakashata vakanaka, vakashata vakanaka. Vanhu vari kuchema. Kuchema kwavanhu kune zvakunotoreva, kune mutsindo weutongi hwava Munangagwa neutongi hwava Mugabe. Handiti asi inini somunhu anosekesa vanhu ndichita basa rangu, handisati ndasangana nekuhlihlidzirwa kwatakambosangana nako vaMugabe varipo nava varipo. Kuna vamwe vatinosenze navo vakasangana nezvo vakasangana nazvo, zvinhu zvinotivhundutsawo. Asi hatingaregi zvekuti vanhu vanakigwe kupa vanhu kuhla kwezheve nekuhla zvatisati taona.
Dr. Vikela uyo ane mudzimai nevana vaviri anoti kuita zvenyambo ibasa rinotomuraramisa. Akawana mubayiro wekutanga muna 2015 muchikamu chenyambo weNational Arts Merit Award kana kuti NAMA. Ane kambani yake inonzi Simuka Comedy uye anoshanda nevamwe vechidiki vaanoona vane chipo vaari kudzidzisa basa iri.
Kungosekesa vanhu koga kuraramisi. Pandakaungwaru kekuti kana tichinge tabva paya pamberi pavanhu taseri koko. Chii chatingaita tiri ikoko chekuti zvasekesa vanhu zvazviya zvichiva nepundutso, zvichiunza mari, zvichiunza zvokurya pai mumba? So munoona kuti inini nditori nekambani inotodzidzisa vechidiki komedi, inotopromota makomedi shows.
Panguva iyo veruzhinji munyika vari kuremerwa neupenyu nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana avakatarisana nawo, Dr. Vikela ndomumwe wevanhu vari kubatsira kuunza mufaro muupenyu hwevamwe vanhu nekuda kwenyambo dzake. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Yashika nguo ya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Tarangu dinetwa Richmond Talent Mutle. Ndinogara mumusha weEast View muno muguta reHarare. Onero wangu merine chirwere cheCOVID-19, takafanira kuti titeedzere zvatinoudzwa nemadhokuta edu nevakuru vedu vezveutano, zvakaita sekusenza masanitizer, kugeza nguva nenguva, kupfeka iyo mamask iwaya, ende takafanira kumapfeka zvakanaka mamask acho nokuti izvi ndiri kuongorora vanhu vazhinji vari kuaisa pachirevhu instead yekuvhara mino. Saka tiri kuita sekuti tinototya mapurisa pane kuti tishe kufane chirwere ichi. Saka ndinoona sekuti zvakafanira kuti tizviteedzere tisina unoti tisina mutongi kana mutariri. Uyezve ndandichifungidzira kuti maritainees ari kubva kunyika kunyanya yeSouth Africa achengetedzwe nemasecurity forces edu. Tisaite macases yekuti they end up vakutiza mumaquarantine center mevari. Izvozvo zviri kuti padambudziko nokuti vanhu ivavo tinenge tisingazivi kuti tiri kuya tozogara navo mudzimba, votipa totapurirana zvirwere. Saka vanhu ivavo vanofanira kuchengetedzwa, uye nzvimbo dzavari kuchengeterwa dzinofanira kunga dzakanaka ende vechitestwa from time to time. Vasina chirwere chacho vochengetedzwa vega, vanacho chengetedzwa vega. Nokuti ndiri kuona sekuti pavanogara vari mumaquarantine center ndomo vari kutapurirana chirwere umomo.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
nhau dzemitambo. Aimbotambira Black Mambas neSporting Lions Filimon Mutya Kureva anoti Zimbabwe haisisina vatambi vanonyatso kugona mutambo wenhabvu kuitira kuti vakwezve vatsigiri venhabvu vakawanda kudzinhandare sezvaisiitika mumakore achamba nhabvu. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Eze zvauya mushure mekunge mimwe mitambo yenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iri kutadza kukwezva vatsigiri venhabvu vanosvika kana zana chairo. Vanotungamira mutambo uyu vari kushushika nakuti sei vateveri vemutambo uyu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma pamutambo wega wega. Asi Mutya Kureva uyo akambotambira zvekare Dynamos anoti minduro iri pakuti nhabvu yemunyika muno haisisina shasha dzinotamba zvinonwisa mvura dzinodaidza vatsigiri vakawanda kumitambo yebhora.
Ndinoona kwaliti chaiyo panhabvu yemazuva ano hapachina, tichienzanisa nenguva yataitamba isu. Mazuva ano player kungotamba zvakanaka kwenguva pfupipfupi akutoenda kuSouth Africa, Zambia kana Tanzania. Semuenzaniswa mukomana aitambira Chicken Inn Football Club Clive Augusto akatamba 14 games ndokugoesa 14 goals pamwedzi mitatu akatosiya akaenda kuSouth Africa. Saka ndiri kuona wese angotamba zviri nani chete akuenda kunze kuteera mari.
Mutya Kureva anoti nhabvu yemazuva ano haifananidzwe neyekare nekuti yemazuva ano haichanakidza zvekuti vateveri vemutambo uyu vave kupedza nguva vachidya nzungu nekutaura nyaya apo vanenge vari munhandare.
Nhabvu yataitamba ndinoona iri kumberi zvakanyanya kune nhabvu yakutambwa mazuva ano. Chikonzero mukada kutarisa chero magozi aakunwiswa mazuva ano pasizini imwe chete nenguva yataitamba musiyano wacho wakakurisa. Iye zvino mutambi anohwina awadhi yetop goal scorer iye aine 14 goals sizini yose semuenzaniso. Asi magozi iyaya ainwiswa nemunhu mumwe chete pahalf sizini munguva yatakatamba kondo wakakurisa zvakanyanya.
Mutya Kureva uyo anorairidza nhabvu pachikoro cheHartman House anoti pari kudiwa shanduko huru kuti nhabvu yemuno isimuke zvekare.
Hongu ndinoona paine musiyano uripo wakakurisa kunhabvu yaakutambwa mazuva ano nenhabvu yataitamba mazuva edu. Nauombe ndinofunga kuti dai vari kutungamirira nhabvu pari zvino vagona kudzosa Junior League yaiveko tichikura yatakakura tichitamba, vodzosa zvagare reserve league yakanga iriko mazuva iyayo yatakakura zvetichitamba. Ndinoona kuti vakaita izvi zvingagone kuita nhabvu yedu kuti nhabvu yari kutambwa nhasi igone kuchovhera zvishoma pane nhabvu yaitakatamba mazuva edu. Nekuti munguva yatakakura isu munhu aikura kubva kumajuniors achikura dzamara asvike kumusoro. Zvino nhasi uno tinotonzwa kuti majuniors kana kuti inonzi reserve team haibvumidzwi kuti itambire munhandare inenge ichashandiswa nefirst team muzuva iroro.
Mutya Kureva ndiye aive mutevedzeri wapasuva kubva muna 2012 kusvika 2014 ndokubatsira Dynamos kutora mikombe yeleague mitatu yakateverana. Pamazuva ake Mutya Kureva akatamba nevatambi vakaita saMemory Mcherahowa, Desmond Maringwa, Makwinji Somapiri, Masimba Dinyero, Lloyd Mtasa napasuwa wacho. Mutya Kureva uyo ane makore makumi mana nerimwe chete akaroora Pride Jambaya uyezve vane vana vasikana vaviri nokutenda nakupa kwashe nevakomana vaviri aita Ishe naAtipa Ishe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvose zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri. Asi huwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Dare repamusoro rinosendeka mutongo waro pachikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe chibviswe pamuzinda webatwa iri weMorgan Tsvangirai House. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 12 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje selingamakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kubika abogatsha lwezempila kahle emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.6 million.
Ambono ukuthi umkhuhlane wecorona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama freedoms, especially isikhathele ama freedom of speech.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ilizwe lizavulwa kancane kancane ngonanzelelo, njalo abazisebenzayo abagoqela abaphila ngokuthengisa kumele babhalise kuhulumende ukuze bavunyelwe ukuvula.
Le album engayirelizayo okuthiwa ngundebe zami, album le engayenza ngo-2018 ile ngoma ezingu-10. Phakathi kwengoma khona kwe-album yona leyo kule ngoma okuthiwa Ngikhethe Wena, Ngikhethe Wena ye engayenzela i-video ye yayenza udumo sibili.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi owayengumdlali womkhulu womdlalo wenguqu kwele Zimbabwe uCharles Mahlaba Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Selingamakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kubika abogatsha lwezempila kahle. Leli nani lengezwe ngabantu abalishumi lambili kwabahlolwe ngolwesine ntambama Nhlangula 11, 2020. Iningi labo kungabanye babantu abagcinwe endaweni zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Lumbiko uthi njalo asebehloliwe kubana bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 56,746. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabadabuka emashingo ababili ukuze babe ngamashumi edlula amahlanu 51, kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus abafunyenwe belayo sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7.6 million, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 424,716. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezine 3,865,742, kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjobele gciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 216,446, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,756, kwasinda inkulungwane phose ezilikhulu 97,068, kubika abenhlanganiso eye-African Union.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele na ku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngameli Emerson Mnangagwa uthi ilizwe lizavulwa kancane kancane ngonanzelelo olukhulu. Kodwa abazisebenzayo abagoqela abaphila ngokuthengisa kumele babhalise kuhulumende ukuze bavunyelwe ukuvula. Ukuvalwa kwelizwe kwamanje uthi kuzaqhubeka kukuzinga lesibili u-level 2 emizameni yokuvikela ukumemetheka kwalumkhuhlane. Embikweni abethule kumabona kude namhlanje, uMnangagwa uxwayise uZulu ukubana aqhubeke ethatha amanyathelo okuzivikela, agoqela ukuvala amakhala lomlomo ngamamask emphakathini lokugeza izandla sikhathi sonke. Uthi abantu kumele baphume ezindlini kuphela nxa kulesidingo esiqinileyo. Wengeze ethi abamasonto sebevunyelwa ukukhonza, kodwa imibuthano yabo kumele ibe phansi kwabantu abangamashumi amahlanu. UMnangagwa uthe njalo abanikazi bezindlu sebevunyelwa ukuhlawulisa amaloja irent ebengabhadalwa kunyanga ezimbili ezedluleyo. Ubonge eleChina ngokuqhubeka liphathisa uZulu weZimbabwe ngezinto zokusebenzisa ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kodwa akazange aluphathe udaba lokuchaphazwa kwemali kuhulumende yinkampani ebikwa ilobudlelwane lemuli yakhe eye-Drugs International. Kudaba olutshiye abanye bekhuza umhlola, uMnangagwa uthe umkhuhlane lo kumele udlule ukuze abantu bakholise amalungelo abawaphiwa nguhulumende wakhe, aguqela ukukhuluma yiloba yini abakufunayo lokuvota kukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya amazwi la, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Amboni ukuthi umkhuhlane wecorona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama-freedoms, especially isikhathi le ama-freedom of speech. Injalo futhi even i-freedom of movement. Yes, siyakwazi ukuthi abantu abavunyelwe ukuthi behambe endaweni ezikhatshana, but sibonile ngesikhathi se-COVID ukuthi abantu bebetshaywa ukuthi baye emagrosa, bebetshaywa ukuthi bangene ethawni, into zonke ezinjalo. Ungananzela from March up to now, kulabantu abaningi kakhulu abatshaywa ngamapolisa kobulawayo kuphela. I think kulabantu abafika ababili ababulawa ngamapolisa, esilobela kulomuntu wabulawa ngamapolisa. Kulabantu abalinyoza kakhulu, abanye baqanyula izandla, abanye balimala betshaywa ngamapolisa. So lawo ma-freedoms uMnangagwa akhuluma ngawo, amboni ukuthi alani le-COVID, because ama-journalist abotshwa i-COVID ikhona noma ingekho, abantu bayatshaywa i-COVID ikhona noma ingekho, amabobandla aphikisayo ka-enjoy ama-freedoms la akhuluma yena uMnangagwa, i-COVID ingekho loba khona. So mbona ngani nje uhulumende weZimbabwe ekhokhelwa nguyiba uMnangagwa bazama ukusebenzisa i-COVID, bevala ngokuthi kule COVID kodwa bencindezela amalungelo abantu. So ayisoze itshintshe lutho ukuphela kumbe ukuhlala kwe-COVID. Okudingakala eZimbabwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ehloniphe amalungelo abantu.
Ukwehluleka kwakhe ukukhuluma ngodaba lwenkohlakalo olubikwa luphatha umndeni wakhe lenkampani ye-Drugs International, ukubona njani?
I think xa kufika entweni zeke ze-corruption lezi, ubaba uMongameli kuzamele ekube lokuningi akwenzayo, ngoba kuyadanisa kakhulu ukuthi nxa kukhulunywa nge-corruption umntanakhe ebesekhanye ebalelwa khonapho ukuthi nguye owayezabhenefitha kakhulu entweni leyi ethenda leyi. So ukungakhulumi ngakho aphumele egcekeni ubaba uMnangagwa etshengisele ukuthi uzimisele ukulwa le sitha se-corruption lesi, kutshengisele ukuthi kakazimiseli ukuthi ekhulume nge-corruption njalo eyilwise, ngoba sakwazi wadingela lapana embusweni wayenza i-anti-corruption commission abantu abaningi ababekhangelela ukuthi izaxabana kakhulu nabantu ababalelwa ekweze corruption but isikhathi esiningi i-anti-corruption is just into esetshenziswa ukulwa labantu abangani baphikisana lohulumente so I think kuyadanisa ukuthi umongameli kazanye ebambe indaba ye-drugs international le ngoba indaba esihluphe kakhulu iviki elidlulileyo abantu babonile ukuthi inkampani kade ifuna ukuthatha imali eziningi uhulumente ingayenzanga lutho so njengomongameli welizwe ozimisele ukulwa le corruption besicabangela ukuthi uzakhuluma ngayo indaba leyo eyibeke egcekeni ukuthi uhulumende wakhe kavumelani lakho lokho so kuyadanisa nje umuntu usala elembuzo eminingi ukuthi yena wayesazi okunganani ngodaba lolo
umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe njalo ulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu limuzwe lapho exoxa ecingweni lontu ngamile inkomo weStudio 7
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kilohertz kushortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. Sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kilohertz kushortwave.
Sokubhubhe umfana oleminyaka elishumi lantathu esibhedlela sempilo kobulawayo ngesihudo lamhlanje ngemva kokunatha amanzi abikwa ebengcolile elokishini leluveve njalo omunye oleminyaka elishumi lasithupha utshone kuthangi ngesizathu esifanayo. Isiphathamandla salesi sibhedlela udokotela Xolani Ndlovu uthi sebelaphe abantu abangamashumi amabili lambili abagula ngenxa yesihudo abavele elokishini leluveve lelobhengula lapho uhlupho lolu obelubhahile phose okwenyanga edluleyo. Ikansile yakobulawayo ithi isahlolisisa lolu daba. Udokotela Ndlovu uchasisa okuningi ngalolu daba.
Kusukela mhla ka-6 June ngomgqibelo sibe lenani labantu aba bichumi lambili asebelaliswe lapha esibhedlela seMpilo Central Hospital melo mkhuhlane wohudo ebantwini labo bekukhona labangabantwana kuzofika namuhla sesilahlekelwe ngabafana ababili omunye oleminyaka lichumi lantathu omunye oleminyaka elichumi lasithupha.
Nxa selithole ulwazi olunje kuyini elikwenzayo?
Uma sithola ulwazi olunje siyazisa abezempilakahle zeBulawayo City Council i-City Health Department ukuze labo benze uphenyo endaweni yakhona leyo eluveve batholisise ukuthi kahle-kahle kungani kusiba nokumemetheka komkhuhlane wohudo kuleyo ndawo ukwenzela ukuthi uma kuyinto abakwanisa ukuthi bengenele ukuthi ukumemetheka komkhuhlane lowo umiswe beyenze khonokho. Umkhuhlane wohudo njengoba sisazi ikakhulu ungumkhuhlane ophathelane lezokuhlanzeka okufana lokuthi abantu kufanele begeze izandla bebilise amanzi ikakhulu ukhathesi abathola khona amanzi awesibhorane lanxa amanzi ayekhansili ethe aba lesikhathi engekho uma ebuya amanzi lawana ayakwazi ukuthi abuye engcolile kufanele ukuthi abiliswe amanzi lawana ukuze ahlanzeke.
Lo bekungudokotela Xolani Ndlovu isiphathamandla sesibhedlela sempilo ubexoxa ecingweni losandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Aba Abagcini sihlalo bamakomiti edalele parliamente bebethe kwaqa lamhlanje kubulawayo ehoteleni yeHoliday Inn lapho abakade becubungula okuchiyeneyo njalo. Umlawuli waleli dale ube kuthaza ukubana kuncediswe inhlelo zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Joe Gabuza, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezamandla kagetsi. Ochasisa ukubana kungani behlangene ehoteleni le kulokuthi baqhubele umhlangano enkundleni zebulenjini ukwenzela ukunqabela kumemetheka kwe-COVID-19.
Ikomiti ngayinye ngayinye siqalisa session yeparliament siyafaka izi engathi ama-objectives ethu ukuthi sibe le-work plan ukuthi sihlose ukwenzani nge-session le eParliament. So ama-objectives lana konke lama-activities konke sihlose ukwenza sesiyavala ihlandla le-session yokuqala sesiyivala elesibili. So sesihlangene ukuthi njengama-chairperson senza ama-reports sitshele uZulu ukuthi ngibesile eParliament ukuthi hhayi kuloku esasihlose ukwenza sesifike lapha lalapha lalaphaya usilelayo yilokhu esifuza ukuthi sikukhangela ukuthi singakwenza njani nge-next session. Kanti uyakhangela ukuthi kuyabula ama-bills e-parliament, ama-bills e-committee la angene njani lohluze njani ama-activities anjengokuthi ukuvakatshela izindawo zihlole ukuthi uhulumende usebenza njani kuma ministries konke lokhu yike sikureportayo.
Abanye bathi bekungadingeki ukuthi lize libuthane ehoteleni njengoba sibona ukuthi kulegcikwane leli le-coronavirus, kukanti bekuzalondoloza imali.
Siqalisa i-session yeparliament siyabuthana njengama-chairperson sikuzinga oluthiwa i-LCC, i-Liaison and Coordination Committee. Uyikomiti inhlanganiso yama-chairpersons asibantu abaningi. Ama-chairpersons zonke le-staff se-parliament asidluli kubo-20. So lapho esihlezi khona esibuthanele khona sibalutshwana njalo sinakekele konke ukuthi no singaspread umkhuhlane naloyo ukhona we-corona. Sihlezi katshana lakatshana nxa zingena yonke la ma-mike ayasanitayizwa ungakakhulumi uyasanitayizwa izala konke siyakunanzelela konke khonoko. So amboni ukuthi yinto engasihlupha kangako ntunga siyalandele zonke izinqumo lezifiso Minister of Health, the World Health Organization, yokuvikela umkhuhlane wonalo. So imali ye singathi besiya but besiya save imali kodwa vele imhlangano esihlala sisenza ngoba okunye ama-reports awungeke wenza over the phone. Kufanele lihlangane likhulumisane linike i-report abantu beyi-criticize bebona ukuthi siyaplana siya njani. So i-planning nje ye-next session then sikhangele ukuthi esikwenzileyo ku-last session sikufeze njani.
Lo bekungumnumzana Joe Gabuza, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngamandla kagetsi, ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ulive Talk lamhlanje sikhangela ukwephulwa kwelungelo loluntu kanye lokwenzakala kwezombusazwe. Kodwa likhumbule izihlobo alisozele nelise kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegciwane le-coronavirus. Abesifazana be-MDC Alliance abathathu, onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova, bamiswe emthethwandaba namhlanje besetheswa icala lokuqamba amanga ukubana bathunjwa bahlukuluzwa ngabantu abanakanelwa ukubana ngama-CIO. Beyetheswe njalo icala lokumemethekisa amanga bengcolisa uhulumende. Abathathu laba bathi bathunjwa batshaywa kakubi njalo bahlukuluzwa ngokocansi. Abatshutshisi balile ukubana abathathu laba bakhululwe ngenhlawulo yesibambiso sebheyo. Kodwa igqwetha labo umnumzana Alec Mchadehama usisolile lesi sinqumo isithi uhulumende uhlukuluza abathathu laba. Sisiya emoyeni udaba lolu belusaqhubeka emthethwandaba. Iqembu iqembu lomdlalo wenguqu ele Habane Pirates libuthanise uncedo lwemali yokuthengela asebegugile ukudla ngesikhathi abantu bevalelwe emakhaya bengavunyelwa ukuhamba-hamba phansi kwezikondiso ze-lockdown emizameni kahulumende yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umfundisi uJedmos Moyo nguye ophiwe umlando wokuthenga lokuhambisa impahla lezi eziphiwe asebegugile abasendaweni yeHabane esigodini, njalo uthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuba isimo se-lockdown sitshiye abadala bekhangelane lendlala.
Siye sacabanga sabumbana siliqembunyana elasemzingwane district sakunanzelela ukuthi isimo lesi sikuso namhlanje kasikho kahle hle, ukudla kakukho, kakutholakali, kunzima ebantwini bonke. Saqoqana sisebenzisana leqembu, iqembu lethu iHabane Football Club. Sasesithi kungcono siyenze okungama parcels lathi kubazali kakhulu abantu abadala abayi 75 eHabane khona phana.
Abaphatheke ukuqoqela imali yokuthenga ukudla lokho okuphiwa abadala baseHabane ngababalisa uThembani Mpofu, uFranklin Sibanda, uSneyiwe Ncube, uSingatsho Mpofu, uNtombi Futhi Thusi, uQuintani, uPrince Gumbo kanye loQaphelani Sibanda. Iqembu leHabane Pirates Football Club lidlala kusigaba seZifam Matabeleland South Division 2, njalo nyaka nye liqede lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kweqembu leTalent Vision Academy, okuyilo elithole ilungelo lokuyadlala kusigaba seZifa Central Region Division 1. Kule mibiko kodwa ethi phambilini kokuqhamuka kwegciwane lecorona, iqembu leHabane Pirates bese linxuswe izinkokheli zeCentral Region Division 1 ukuba lithathe indawo etshiwe liqembu leDainderi, lona eliziphumele lodwa kuligi leyo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji. Uhlelo Woza Friday liviki silomculi oyengumdlali omkhulu womdlalo wenguqu kweZimbabwe uCharles Mahlaba Banda. UCharles owadlalela amaqembu enguqu ambalwa agoqela ele Chicken Inn FC, khathesi usengumculi womdumo weAfro Jazz le Afro Pop ekoBulawayo. Asizweni exoxalo Ezra Jesus Banda weStudio 7.
Bamazi ngokuthi ngumntaka seMahlaba Banda owayecula umdumo wesicathamiya leqembu lakhe lodumo elesinduza boys. UCharles sekhabele ezenguqu egangeni walandela indlela kayise.
Mina ngafunda eNkanyezi Primary School, secondary level ngafunda eSikhulile High. Kuphela phe engayenza khona ukuqeqesha kwami. Bengidlala ibhola, ngadlalela iRail Stars, Chicken Inn, leQuellerton. Ukucula kubuye sokuyinto ekade sengitshelwa ngabantu ukuthi ngile talent. So mina ngangihlala ngikonsentrate ebhoreni.
Molababili kuphela. Molababili kuphela.
UMahlaba ubengahlala ecula ingoma zabaculi abathiyeniyo nxa elabanye bakhe besemdlalweni wenguqu okuyikho kwamqubaqumbayo ukuthi athiye ibhola lenyawo aqhubeke ngomsebenzi owathiwa nguyise.
Elibethanda ungithatha ngihamba laye kumashows siyambukela. So yikho owanginspire ukuthi lami ngifise ukuthi ngingene kwezomculo like izingoma zaboJabu Khanyile, Busimhlongo, Dorothy Masuku. Yikho owangenza ngagcina ngingena emculweni kakhulu. Ama projects ami ngisebenza lesunduza upcoming artist aku community fire SA UK okuthiwa yisosa xa, then ngisebenze njalo lo Janet Wood use England live.
upheka elinye idlalade lakhe elitsha njalo ukhangelele ukuliphawulela uzulu ngokuya kwesikhathi. Lonakela kuqala lahamba njani mfana kamahlaba?
Le album engayirelizayo okuthiwa ngundebe zami, album le engayenza ngo-2018 ile ngoma ezingu-10. Phakathi kwengoma khona kwe-album yena leyo kule ngoma okuthiwa ngikhethe wena. Ngikhethe wena ye engayenzela i-video, ye yayenza udumo sibili ebantwini abaningi khona lapho abantu abaningi abahle baqala khona ukunjani ukungisekela sebebona ngisenza lo mculo. Asonto nje ephongubuya lubizo engithathela emndenini.
Abalaleli bengaxhumana njani lawe ubatshele lokuthi bengawuthola njani umculo wakho?
Mina ngitholakala kuma social media, Facebook, Instagram, ngibuye ngitholakale la ku YouTube. Amanye ama-social media platforms ngisawasebenza manje ukuthi imusic yami ingene khona lapho, kodwa lapho abangangithola khona inamba zami ngu 0775 941 200.
Abadala bathi uDiwo lufuza imbiza usemahlaba banda ngesiphiwa elaso sokucula wazizala kuleli jaka elicula kamnandi uCharles Mahlaba Banda. Uyabesilaye kuhlelo waza waza Friday mpela fike mnandi kini lonke igama lamu ngezwe Jesus Banda lisale.
Mama, uthando lakho lubalulekile kimi. Mama, ungikhulisile emzimbeni balo mhlaba. Mama, thank you mama, umthwalo wawuthwala ngisesemncane. Ngiyakukhumbula umshayiso wentandane, ungivusa ekuseni ngovivi. Awu
Mama,
singekehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela lamhlanje. Seli kumakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kubika abogatsha lwezempila kahle emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.6 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah ngisithi libe lempela sonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.